Manerak na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 8/2023 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabielections mangwana achange aine mazita enhengo dzaro sezvo rakakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court richipikisa mutongo weHigh Court wane zuro. Zimbabwe Electoral Commission inoti yagadzirira zvakakwana sarudzo dzemabielections dziri kumangwana uye yatodhinda mapepa ekuvhotesa matsva. Zimbabwe inocherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose reInternational Human Rights Day iro riri kunesvondo. Zimbabwe Human Rights Commission ichikurudzira hurumende kuita zvakawanda mukuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabielection mangwana achange aine mazita enhengo dzaro sezvo rakakwira kudare reSupreme Court richipikisa zvakaturwa nedare reHigh Court zvekuti nhengo dzakadzingwa nevanozviti ndiwo munyori mukuru webato iri vasengezo Shabangu dzibviswe pamapepa ekuvhotesa. Asi Zimbabwe Electoral Commission inoti yakatodhinda mapepa matsva ekuvhotesa asina mazita enhengo idzi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, mutauriri weTriple C vaPromise Mukwananzi vati vari kutarisira kuti ZEC haisi kuzobvisa nhengo dzavo pamapepa ekuvhotesa, kwese kuchaitwa sarudzo idzi mangwana.
Taseva ZEC neapiwu yedu kubva kuSupreme Court inosendeka padivi decision yangatogwa neHigh Court yekuti isisu hatifaniri makandidhetsi edu eTriple C hafaniri kunge ari pabalot. Naizvozvo toda kuzivisa nyika kuti makandidhetsi edu ari pabalot, achange ari pabalot mangwana. Vanhu vabude muuwandu hwavo mumaconstituencies ane mabielections vanovhotera makandidhetsi eTriple C inotungamirwa nababa advocate Nelson Chamisa anova ndiye mutungamiri wechokwadi weTriple C.
Asi mutevedzeri wasachigaro veSEC vaRodney Kiwa vaudza Studio 7 kuti vatodhinda mapepa ekuvhotera matsva achashandiswa mangwana asina nhengo dzeTriple C idzi. Vatiwo mapepa ekuvhotera aya atoendeswa kunzvimbo dzose dzichaitwa sarudzo idzi mangwana.
Mabharati pepa edu matsva atove kunzvimbo dzese kuvhaibhiriji kulawayo ringa rupani atove kuizvozvo. Saka zvose zviri kuteko kuti tiite sarudzo yacho mangwana.
Kunyange hazvo pamutongo wakabuda nezuro vari kukwikwidza vakamirira Triple C kumabvukuta Fara vamunyaradze Fibion kufa hakutizwi zita ravo rakanga risipo pavanhu vari kunzi vasakwikwidza sezvo vakadzingwa navachavangu. Mutongo uyu wagadziriswa nhasi nedare reHigh Court zita ravo rakawedzerwa pavanhu makumi maviri nevaviri vaivepo nezuro. Izvi zvavaikureva kuti vakufa hakutizwi havachakwanisi kukwikwidzana navaScott Sakupwanya veZANPF. Vachavangu vanogarotaura kuvatori venhau kuti vakufa hakutizwi vaisafanirwa kudzingwa kudare reNational Assembly vachiti vakadzingwa nemhosho yakaitika inofanirwa kugadziriswa. Vanotungamirira nyaya dzekugadzirira sarudzo muTriple C vaIan Makone avo vakadzingwawo pachigaro chameya weHarare vati vari kushamiswa kuti kunyange kumabvukuta Fara kurwara nengo yavo vamunyaradzi kufa hakutiswi vasangana nedambudziko rekurambidzwa kukwidza vamakone vati vanhu vekumabvukuta fara sevamwe vese kumatunhu kune sarudzo mangwana vanofanirwa kupiwa mukana wokutsvaga mumiririri wavanoda
vachinge vaita saizvozvo zvidzeni tinongopinda mudare rimwe chete iro apiro yedu yataisaiyo kusupreme court kuti vanofanira kuti ikodzero dzavo dzokuti vange vachivhoterwa mangwana and ikodzero yevanhu vekumabvuku kuti vavhotere vanhu vavanoda
gweta ravasengezo chabangu vanxovani stole nezuro vakaudza studio 7 kuti kunyange hazvo dzimwe nhengo dzetriplec dziri kupikisa kudare repamusorosoro mutongo wehigh court uyu hazvibvisi mutongo uyu
hazvibvisi mutongo uripo zvinenge zvichireva kuti mutongo wagara uripo unotoenderera mberi sezvatiri kutaura nhasi kuti election ichaenderera mberi apa ndisel supreme court yaita seyainterfere
asi gweta uye vari sachigaro vezimbabwe election support network vaandrew maconi vaudza studio 7 kuti zvichitariswa mutemo uye matongerwo akamboitwa dzimwe nyaya kumashure kana mutongo wapikiswa kudare repamusoro mutongo unenge wapiwa nedare repasi unombosendekwa
vhiki haisi dare remhosva ende rinofanira kunge ichiteerawo mitemo iripo saka mafungiro avo ndeyekuti vetriplec vangavabviswa paballot paper vakangovafaila appeal yavo election inofanira kunge ichiitwa ivo vachiparticipatawo nokuti zvakukanganisawo avari kunovhota nokuti havachaziva kuti voenda kunovhota here kana kuti voregera kunovhota
nyanzvi mune zvesarudzo uye vari mukuru wesangano rakazvimirira rezimbabwe election advocacy trust vaignitius sadziwa vati zviri kuitika izvi kumbunyikidzwa kwekodzero dzevavhoti
vanodzinyirwa zvakanyanya vanova vanhu vanoiswa padisadvantage nenyaya yekuti zvido zvavo zvinenge zvichimbunyikidzwa tinongodzokera futi zvakare kuti hurumende yatinayo ihurumende iri kumbunyikidza haisi hurumende yevanhu
sarudzo dzamangwana dziri kuitwa kusarudza nhengo dzenational assembly mumatunhu mapfumbamwe nemakanzuru gumi nemana kunyange hazvo triplec ichiti zviri kuitika izvi mabasa ebato rezanupf zanupf inogara kutaura kuti hainei nechekuita nezviri kuitika mubato rinopikisa iri uye kumatare edzimhosva ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
zvichakadaro zimbabwe electoral commission inoti yagadzirira zvakakwana sarudzo dzemabielections dziri kumangwana uye yatoendesa zvikwanisiro zvose zvinodiwa musarudzo idzi kusanganisira mapepa ekuvhotesa kumatunhu ane sarudzo ngatinzwei mutevedzeri wasachigaro wezek ambassador Rodney Kiwa vachitsanangura
takagadzirira zvose zviripo zvokuti sarudzo dziitike mangwana mugovera 9 august maballot paper edu matsva atove nzvimbo dzese Whitebridge Bulawayo Binga Lupane atoveko izvozvo saka zvose zviri ndese kuti tiite sarudzo yacho mangwana
matsva amuri kutaura ndiwo hanzi abviswe nhengo dzisiri kukwikwidza dziya nedare munoona vanhu vachibuda here tichinzwa vamwe vachiti havasi tonyatsoziva kuti zviri kufamba sei
izvo handingazivi kuti kana vachidero vanenge vachireva sei nokuti isusu tinotevedzera mutemo wokuti tinofanira kushambadza 21 days mazuva makumi maviri nerimwe chete musi wesarudzo usati wasvika tinoitazvepamaredhio pamaterevishins izvozvo vari kutaura nevezvirikubva kutaura nezbc nertv nezbn nezviri kutaura newe handizivi asi kuti isusu hatisi kutaurira vanhu handisii kuti ndingaiwirira nazvo izvozvo nokuti kana izvi mangwana acho mapepa ose anenge akazara neredhio kushambadzira vachitaurirwa kuti munoenda pakati pakati polistation yakati yakati constituency yakati nemawadhi mangani varume vangani vanhukadzi vangani nevari kuvhota vacho pamwe chete vangani zvose izvozvo tiri kuzvininga
tichitarisa sarudzo dzapfuura dzakaitwa dzemuna nyamavhuvhu zeki yakasanganawo nematambudziko ekuti mune dzimwe nzvimbo sarudzo dzakanonoka kutanga nenyaya yematambudziko akasiyana-siyana dzimwe nguvawo kuperekedzwa kwemapepa nezvimwe zvakadaro zvinhu zvamungati makadzidza here magadzirisa musarudzo iyoyo iri kuuya yemabielection
Dakagadziridza, dakadziridza. Vatere vafano kuti zveke haishandi yoga. Inovajunga kana mukati mimi mushaya nebasikoro renyu kuzodai. Ukazoti musi wacho wanohora kuya nebasikoro mukasaya naro. Ini ndingagoita sei kana kuti ndingagoita sei. Zvinoitika izvozvo. Nekuti zveke haishandi yoga. Tinosevenza nevamwe vakawanda kuti basa racho ribude.
Vanga vari mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Ambassador Rodney Kiwa vari parunhare muHarare neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Zimbabwe nhasi yacherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose reInternational Human Rights Day iro ririko nesvondo, sachigara veZimbabwe Human Rights Commission vaIlaston Gwadi vachikurudzira hurumende kuti iite zvakawanda mukuona kuti vanotyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita zveuori varangwa. Vachitaura kumahofisi avo pakucherechedza zuva iri, vaMugwadi vati pachine zvakawanda zvinoda kuitwa mukusimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe. Zuva iri rinocherechedzwa pasi rose musi wa10 zvita gore roga roga, asi nekuda kwekuti gore rino ranangana nemukupera kwesvondo, Zimbabwe Human Rights Commission yaona zvakakodzera kurecherechedza nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere kuti tinzwewo maonero avo pamashoko avaMugwadi aya uye kuti zvii zvingaitwa nehurumende.
Nyaya iyi yakakosha zvikuru mukatarisa zviri kuitika munyika dzese nekwese. Kuri kuitika zvinhu zvakaipa zvinotyisa nekuda kusateedzera kodzero dzevanhu. Zvinoti zvemuno muZimbabwe kodzero dzevanhu dziri kutarisa dzinerumbunikidzwa kubva gore rapisawa Mugabe zvinenge zvawedzera mambunikidziro ari kuitwa kodzero dzevanhu. Tichiona kuti vanenge vari responsible vanomirira hurumende havasi kutsungwa kana kumitwa pamberi rematare edzimhosva nenyaya dzekumbunikidza kodzero dzevanhu. Saka mashoko avaMugwadi anofadza zvikuru kuti vari kuzvionawo semukuru anomiririra Human Rights Commission kuti hapasi kuitwa zvinhu zvinofanira kuitwa kuvanhu vanombunikidza kodzero dzevanhu.
Asi munoona paine matanha anozotorwa here nehurumende kana kuti zvinongoperera mukutaura kwavaMugwadi ikoko?
VaMugwadi vanomirira bato kana kuti chindima chinofanira kuongorora hurumende mukuchengetedza kodzero dzevanhu. Saka mashoko avo anongovawo mashoko angofanana nanotaurwa nani nani zvake ekukurudzira hurumende kuti iite zvinofanira kuita. Iyo hurumende ndiyo pate zvayo ine kodzero yekuti ione kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa, kodzero dzevanhu dzakurudzirwa uye kodzero dzevanhu dzabatwa zvakanaka. Saka vaMugwadi vanongotaurawo zvavo, asi kana vakasapirirwa hapana zvinoitika nekuti hurumende kazhinji kacho panoi vanhu vanombunikidza kodzero dzevanhu vanotombunikidza kodzero dzevanhu zvichizivikanwa nehurumende.
Tanzwawo vabata nyaya yehuori, zvii zvingaitwa kuti dambudziko iro recorruption ringe richigadziriswa nekumiswa?
Kuti dambudziko recorruption rimire munyika rada kuZimbabwe zvinoda teke avo vanoita nezvekutongwa kwenyika kuti vange vane chido chemazvokwadi chekuti vamise corruption.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere vari parunhare muHarare neStudio 7. Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi, mauto eIsrael achinzi auraya vanhu vemupalestine vatanhatu muguta reTabas muWest Bank nhasi. Izvi zviri kuitika panguva iyo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vari kukurudzira kuti nhaurirano dzerunyararo dzitangwe zvakare, uye svondo rino vakaudza United Nations Security Council kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vari muPalestine achapa kuti kuunza runyararo mudunhu reMiddle East kunetse. Gurukota rinoona nezvekudyidzana kweIsrael nedzimwe nyika vaEli Cohen vakashora kurudziro yekumiswa kwehondo yavaGuterres iyi, vachiti kumiswa kwehondo kunobatsira Hamas iyo inonzi neAmerica chikwata chematororo. Vanhu mirioni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million vanonzi vamanikidzwa kuenda muhupoteri muGaza. vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nemazana maviri vanonzi vakafa muIsrael nekuda kwehondo iyi, ukuwo Palestine ichiti vanhu vanosvika zviuru gumi nezvinomwe vafa kusvika pari zvino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha.
Hondo yeIsrael neHamas ichiri kuenderera mberi. Chava kunetsa apa ndechokuti vanhuwo zvavo vari kukuvara, vari kufa muGaza, vari kushayiwa zvikafu, vari kushayiwa mishonga nezvipatara nokuda kwehondo iri kuenderera mberi.
Pane here zvamungati zviri kuitwa kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichimbomiswa kana kupera nedzimwe nyika kana mamwe womasangano epasi rose?
America neshamwari dzayo iri kuzama napainogona napo kuti vakwanise kumbomisa hondo iyi sezvakamboitwa mazuva mapfupi apfuurayo, pachimboonekwa kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. Ukuwo kuUnited Nations, mubatanidzo wenyika dzepasi rose, vasecretary general veUnited Nations vaGuterres vabva vaburi tsavo imwe yanoti article, mutemo wavakapuwa une simba ravakapuwa rokuti vaudze Security Council kuti dambudziko riri kuitika kuGaza richange richinetsa pasi rose, kana pakasambomiswa kurwisa kuri kuitika pavonekwe kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. So masimba avanawo iwawo, masimba makuru chaizvo avanenge vachiisa kunyika dziri muSecurity Council kuti dzione kuti dzazama napadzinogona napo kuti pamboitika ceasefire, vanhu vachitaurirana, chinangwa chiri chokubvumirana kupedza hondo iyi.
Tichitarisa kuti nemusi wesvondo izuva rekuremekedza kodzero dzevanhu, mungati zvakamira sei pakati pehondo iyi iri kuitika tipe Israel neHamas, tichitarisa nyaya yekodzero dzevanhuwo zvavo?
Isu nezuva rinonziro ndo zuva rinocherechedzwa kodzero dzavanhu pasi rose. Zvinhu zvakakosha chaizvo kuti kwete hondo chete yokuIsrael, asi dzimwe hondo dzingave dzinoitika kuRussia, Ukraine, kuSudani dzinge dzichitaurwa kuti dzimire.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare kwakari kuOhio naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Mapurisa edunhu reLimpopo muSouth Africa anoti abata mabhazi madiki anga akatakura vanhu zana nemakumi matatu vasina magwaro ekufambisa vari zvizvarwa zveZimbabwe vanga vachipinda munyika iyi zvisiri pamutemo. Mutauriri wemapurisa edunhu reLimpopo, Brigadier Sulani Mahlaba, vaudza vatori venhau kuti pavanhu ava pane vana makumi manomwe nevanomwe vane makore ari pakati pemwedzi mitanhatu kusvika kumakore gumi nemanomwe. Vati vatyairi vemabhazi aya zvizvarwa zveSouth Africa uye vasungwa. Izvi zviri kuuya mazuva shoma South Africa yazivisa zvakare kuti yakamisa vana mazana mana nemakumi mana vekuZimbabwe vaipinda munyika iyi vasina vaperekedzi. Asi hurumende yeZimbabwe yakaramba mashoko aya. Chikwata cheZimbabwe kumakwikwe kuita zviperengo cheZimbabwe Spelling Bee chapedza chiri pachinhano chetatu panyika gumi neimwe dzanga dziri kumakwikwe African Spelling Bee anga achiitirwa kuKampala kuUganda. Chikwata cheZimbabwe chakaumbwa nevana vakabva muzvikoro zvepasi nezvepamusoro zvakasiyana-siyana zvemunyika zvinoti Goldridge Primary School kuKwekwe, Kyle Prep School kuMasvingo, Springs of Grace College neLomagundi College. Taboka Ncube weStudio 7 abata vanga vachitungamira chikwata cheZimbabwe amai NRS Chomusora.
Siri kuUganda kuma African Spelling Bee Championships. Saka ikoko kunenge kune ma team 2, kune ma junior vadiki vanovawo 9 to 12 years, so the 9 to 13 years. Masenya maombe vanotanga 14 to 16 years. Saka na asimbuka taita actual competition yacho. Zimbabwe yawanko ichaita number 3 kuvadiki majunior, yaita zve number 3 kuvakuru masenior yawana matrophy.
Panyika dzanga dzichikwikwidza pa dzanga dziri nyika dzakawanda sei?
Total yenyika yese 23 but kwakanza kuya nyika 11.
Tiri kuona ichibuda iri panumber 3 apo. Zvinhu zvamagamuchira sei izvi?
Awa tafara zvikuru nekuti ndofunga inguva first time yedu kunyatsouya taka tiri timu yakakwana uyezve takanyatsopractisa vana vakatanga kuenda kumaregional avo macompetitions maregional competitions vakazoita kumanational competitions eZimbabwe yese then vazouya kuno kuAfrica spelling B tisutega zvekare panyika dzahwina tine vana 2 vaviri vapinda mutop 3 kwese kujunior nekumasenior.
Kumhuri yeZimbabwe ndeapi mashoko amungada kutaura?
Kuruzhinji rweZimbabwe ndinovakurudzira kuti ndavawande vachiregista vana vavo nekuti zvinobatsira vana even mukudzidza kufarira kuverenga nekuti vana ava vaitarara vachitoverenga mazi zvinovabatsirawo even muchiri muzvidzidzo zvavo nekuti vanenge vatoone ruzivo ruzvakawanda hasingori maspelling chete asi vanenge vachitowana ruzivo, tinoiti literacy muchirungu. Saka izvozvozvo tinokurudzira kuti nyika yeZimbabwe ngaiite kuti vana vavo vapindewo mumacompetitions akadai
vanga vachitungamira chikwata cheZimbabwe Spelling B, amai Enerus Chomusora vari parunaro Kampala kuUganda, naTaboka Ncube weStudio 7. Donzo rehurumende rekupedza chirwere cheAIDS muvana vadiki pamwe nekumisa kutapuriranwa kweutachiwana hweHIV panosvika gore ra2030 rinogona kunetsa kuzadzisa sezvo vagari munzvimbo dzakawanda vari kuti vari kufamba nzendo ndefu kuenda kunotora mishonga. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwekunonoka kuwana rubatsiro, sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vakafa gore rapera chete munyika nezvirwere zvine chekuita neHIV and AIDS. Mumwe mugari ari pachirongwa chekunwa mapiritsi emaARVs vaJesmond Kaitano vanoti vakatomborwara zvakanyanya mushure mekunge vatadza kunotora maARV avo kuSt Michael's kuMondoro mudunhu reMashonaland West. Vakaitano vanoti sezvo kumba kwavo kuri chinhambwe chinoita makiromita makumi matatu kusvika kwavanowana mishonga, vakashaya mari yekufambisa kuenda nekudzoka inoita madhora mana ekuAmerica kuti vakwanise kunotora mapiritsi avo. Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekuZhombe mudunhu reMidlands, amai Susan Mhlanga, avanoti vakanonoka kunoongororwa mushure mekunge varwara nejeko nekuti kiriniki yavo iri kure nekwavanogara. Mumwe mukoti mudunhu reHwange kumaTebeleland North, muzvari Patience Zigauke, vanoti nekuda kwenzendo ndefu dzinofambwa nevanhu vave kubatanidza zvirongwa kana vave kuenda munzvimbo dziri kure kana kuti integrated outreach. Muzvari Zigauke vanoti zvinhu zvave naniwo nekuti vanhu havachabhadhare mari kukiriniki sezvaimboitwa makore mashoma apfuura. Danho ravanokurudzira
kudhara ndichiri kusvika vaibhadhara madhora dhora ndii then the government introduced what we call result based fund RBF.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMatebeleland North, iro riri panhamba yechipiri pauwandu hwevanhu vanorarama neutachiona hweHIV munyika, vadhingane Ncube, vanoti nzvimbo dzinowanikwa mishonga kana kuongororwa dziri kure nevanhu zvakanyanya. VaNcube vanoti kugara mumwe ari kwake mumwe kwake kwevanhu vanenge vakaroorana kunowedzera kuti vanhu vaite shamwari dzepabonde dzakawanda zvisingakurudzirwe.
Mareserva kwacho the challenge that we have ndeyekuti hatizonyanyi population iri kumareserva haizonyanyi kuwana rubatsiro in time kumahealth facilities. Mahealth facilities anenge ari kure, kuzowana rubatsiro HIV testing is one of the key ones.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weNational AIDS Council kana kuti NAC mudunhu reRupane muzvari patimusa moyo. Ava vanoti dunhu reRupane rine mawadhi makumi maviri nemasere asi rine makiriniki gumi nemana chete.
So Lupane district tine mawadhi 28 but we only have 14 mail centers. So vanhu vanofamba long distances.
Mumwe wevakatanga kubuda pachena kuti vanorwara neHIV and AIDS munyika, amai Tendai Westerhof, vanokurudzira madzimai zvikuru vekumaruwa kuti vanoongororwa kuti havana utachiona hweHIV here kana vave nepamuviri kana kuti vachida kuita pamuviri.
Ngatirambe takashinga tikasire kuenda pamushonga kana taona kuti tane kana kuti kuita nhumbu.
Mukuru mubazi rinoona nezveHIV and AIDS munyika reNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vanoti zvose zvichagoneka vachiti vagari vemunharaunda ndivo vanofanirwa kutungamira munyaya dzekurwisana neHIV and AIDS munzvimbo dzavagere. Dr. Madzima vanoti mari nezvikwanisiro zvinofanirwa kupiwa vagari venzvimbo kutsigira dingindira reWorld AIDS Day regore rino rinokurudzira kuti nharaunda dzitungamire kana kuti let communities lead.
Ivavo ndivanoyanzisira zvinodikanwa necommunity, saka ngavave vanopiwa mari netechnical support vange vachikwanisa kuimplementa maprograms mumatunhu avanogara.
Zimbabwe iri kuwana rubatsiro munyaya dzezveHIV and AIDS kubva kumasangano akawanda nenyika dzakawanda pasi rose kusanganisira America. Gore rino chete Zimbabwe yakapuwa mari inosvika madhora ekuamerica mamiriyoni mazana maviri nemasere kana kuti US$208 million neamerica sekutaura kwevakafanobata chigaro chemumiriri weamerica muzimbabwe kana kuti US Embassy Church D Affairs amai Elaine French.
Today, thanks to decades of support from PEPFAR and other donors, communities and host government efforts, Zimbabwe has turned the tide for millions of people living with HIV.
Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 miriyoni vanonzi vari kurarama neutachiwana hweHIV munyika yose, uye miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri vanonzi vari pachirongwa chekunwa mapirisi emaARVs. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8pm tiri kutaura pamusoro pezviri kuitika munyika. Takatarisa sarudzo dzemabielections dziri kuitwa mangwana. Nhengo dzeTripleC dziri kutsigirwa navaNelson Chamisa dzichinzi nedare reHigh Court hadzisi kukwikwidza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabielection mangwana achange aine mazita enhengo dzaro, sezvo rakakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court richipikisa mutongo weHigh Court nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Taboka Ncube.
Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 8 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota ama ballot papers azabe ekhona endaweni ezikhutshwa ukhetho lama by-election kusasa elamabizo amalunga alo. Amapolisa elimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu abakade besemabhasini bengene kwele South Africa bengela maphepha iningi labo kungabantwana abakade besiya ebazalini. Kulo wesilisa weBindura wasalamaviki amathathu evalele esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa osebulele ilizwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu 130 abakade besemabhasini bengene kwele South Africa bengela maphepha. Phakathi kwalaba bantu kubikwa kulabantwana abamachumi phose ayisikhombisa 77. Sixoxa ngalolu daba loLizwe Dube owenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans in South Africa.
Into esidabula kakhulu singasizizalwane zaseZimbabwe sidabula kakhulu kakhulu sikuzwisa ubuhlungu uma kuthi abantwana bezovalelwa bezama ukuthi bezobona abazali babo. Kubuhlungu kakhulu ngesikhathi lesama holiday umuntu abebhekela ukuthi uzojabula labantu bakhe.
Kuyini ke okwenza ukuthi abantwana nxa besiyabona abazali bebe bengela maphepha eneleyo lapha?
Okunye kudalelwa ukuthi abanengi abasuka emakhaya basuka ngokudubeka bengiyabanye abala maphepha bangaba elokungena eSouth Africa zothola ukuthi abanye basebenzisa amaphepha angapha angekho lawo emthethweni. Yikho sikhala kangaka sikhalela ukuthi sibe lamalungelo ethu lathi sibe lezinto zethu ezifaneleyo.
Nxa abantwana ke sikhangela emthethweni behamba beseqa imingcele bengela maphepha eneleyo kuba lengozi ke laphana yokuthi banelisa ukuba bengabanye abajontshiweyo nxa abazali bengekho. Ukubona njani lokho?
Hayi, mina kangiboni ukuthi abantwana bengatshontshwa eminingi iminyaka abantwana behamba bengena besiza ngapha. Ngezinye indlela lokho ikucindezelo lokho okwenzakalayo. Ngoba lo muntu osuke nabantwana uyazi ukuthi umntwana umsemzalini wakhe. Lo muntu ubhadalile ebhasini, ubhadala imali epheleleyo, ube kulelungelo ukuthi uyibona uma ukuthi webabamba ababophe lo driver lo bemtshela ukuthi okay, le nto le eyenzakala asiyifuni, angcono ubile labantu.
Abanye ngabathi hathi iSouth Africa ayila problem lapha bathi hayi ukudula ke kwama passport ngokunye okwengeza udubo lolu ukubona njani?
Yikho vele lokho vele ngoba ipassport siyadula manje. Ipassport lethe yona le umuntu abeyihola ngaphe South Africa ayifiki kule amount le ekhulunywe yipresident yethu. So yikho abantu bezobuya ngama border jumper ngoba abayenelisi ukuthi bathole le mali ukuthi bethathe ipassport.
Lo ngumnumzana Lizwe Dube wenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans in South Africa obexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg.
The Voice of America.
Kulo wesilisa weBindura oselamaviki amathathu evalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa usebulele ilizwe njalo walethela uZulu weZimbabwe udubo olukhulu kanye lokuthi kugcwele amasela kubandla leZANU PF. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi aphakathi kokulwisa ukuthi umsolwa uMnumzana Patrick Kingirasi akhululwe ngoba ebotshelwe ize. Baningi abantu asebebotshelwe icala elifanayo ngaphansi komthetho we-Criminal Law Codification Reform Act okuyinto
ezazisenzakala kakhulu njalo phansi kombuso kamuyi uRobert Mugabe. Untungani Nkomo yeStudio 7 uxoxele lunga leTriple C umnumzana Sweden Chiroza, yena othi ukubotshwa lokhu kuveza sobala ububi bombuso kaMnangagwa.
Nxa sokukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu, lokho osekwenzakala yinhlamba, yikuyeyisa abantu, kuthatha abantu angani yizigqili okwenziwa nguMnangagwa. Kwakuvele kukhangelelwe ngabanye kwamanye amazwi ukuthi kwesinye isikhathi uMnangagwa uzaletha inkululeko kwelethu ilizwe, kodwa thina sasivele sikwazi siyazi imbali kamasuku loDabengu ababotshwa bengelamacala, uMnangagwa engu-Minister of State Security, abantu babotshwa iminyaka eminingi, kwaba labo Job Sikhala abavalelwa phakathi bengenise entolongweni bengelamacala bengathonisanga njalo kungelasigwebo. Now nxa sesikhuluma ngendaba ezokuthi umongameli umuntu uyakhuluma yena ethi uyehluleka, sikubiza ngesikhiwa sithi freedom of speech, okutshengisa ukuthi yinto ekhona kumalungelo oluntu ukuthi umuntu amele akhulume ekhululekile, kathethisanga phela umuntu, ukhulume umbono wakhe. So lokho okwenzakalayo vele kuhle kufake sobala ukuthi owayenguye owayedunga abantu, enguye owayebangela ukuthi libizo likaMgabe lingcole kangaka, nguye yena lo uMnangagwa lebandla lakhe abalibizwa ngebizo lokuthi Lacoste.
Lina njengebandla eliphikisayo mnumzana Chiroza, kuyini elikwenzayo ukuvikela abantu ukuthi bengabobotshwa mahlayana bebotshelwa ize? Kuthiwa bathethisa umongameli kungela nhlamba bayikhulumileyo njengalumlisa osentolongweni sikhuluma nje.
Nxa sikhangela into ebayibizwa ngemthethweni abayithi yi-president, kulezi nqumo ezalethwa izinkantoli i-High Court ne-Supreme Court zikhulula abantu ababebotshiwe. So lokho sokwenzakala kuhle kutshengisa ukuthi akukho emthethweni, ngoba imthethwandaba imele ilandele lokho okwayethulwa kudala. Kodwa esikubona yikuthi osokwenzakala yikuthi abantu sebebotshwa nje mahlayana behlala ejele mahlayana kungelacala eliyabe likhona. Sithi ukuthi sesiyizigqili zezanu-PF, siyizigqili zikaMnangagwa lapha ezweni.
Ngesikhathi sikaMgabe baningi abantu ababebotshwa bebotshelwa icala elifanayo, okuyinto eqhubekayo phansi kombuso kaMnangagwa. Ungathini nxa uqathanisa imibuso yomibili?
Ngithemba mfowethu uyakhumbula ukhona owakhuluma waze wakhuluma amabala angayenziyo okuthethisa uMgabe, bambiza bedingulumumba kodwa wayokhulula. Nje lokhu okandoda lo umuntu osikhulumela umbono wakhe kathethisi, usithi ukuthi umbuso kaMgabe wawukhululekile, awukaMnangagwa ngundoda kusadalala abantu babanjwa ngamandla.
Umnumzana Sweden Chiroza ngowebandla eliphikisayo eleTriple C. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Umuntu ephula umthetho uyabotshwa, kungakhathalekile ukuthi umthetho lowo obusayo uMnangagwa kumbe obusayo ngubani. Obusayo wonke umuntu obusayo lizwe lethu leZimbabwe lilemthetho yalo. Kodwa-ke mina into emangalisayo kubona amagqwetana la anjalo angafuni ukuthi umthetho welizwe ulandele. Umuntu nxa kuthiwa engathethisa umongameli uyabotshwa, umthetho nalolo khona kanganibanosuse kuqala bese sikhuluma ngawo vele ungekho. Kodwa umthetho nalolo ukuthi yona umuntu engathethisa umongameli upresident welizwe, yikubona umthetho kathesi umlozeni kulelokuzeni umthetho okhona ovike even umongameli ukuthi kabotshwa esesihlalweni, kathonisiswe esesihlalweni, ngokunjalo yimithetho yelizwe liyalankoa.
Kodwa baba Gawule, nxa sikhangela inhlamba lomuntu okuthiwa wathethisa ngayo umongameli, kuthiwa wathi yena abantu bayahlupheka eZimbabwe ngenxa yokwehluleka kukaMnangagwa. Ekhaya egumeni abantwana nxa belamba kusolwa ubaba nxa esehluleka ukukhusela imuli, ukusola uMnangagwa njengoba engumongameli kuyinhlamba ngandlela ba?
Hathi ukusola uMnangagwa kusiyo inhlamba, ngoba umuntu wonke ulelungelo elikhona ilungelo lakhe esithi thina ilungelo lokuthi akukhulume kodwa engathethisanga. Freedom of expression. Umuntu kumele ezexpresse ngendlela afuna ngayo kukhona kusisekelo sombuso seneso. Ungathi iZANU-PF kumbe ukusole iZANU-PF ngalokhu lalokho ayisho ukuthi udala icala. Ungasola even umongameli, even emaralini anti wawuzwa abantu be-addressa besithi hayi umongameli ye sehlulekile lapha lalapha ingane inkomo bazake beboshe labo abantu abanjani. Mina angikholwa ukuthi kuyikho khonoko kuphela ukuthi khulume wathina umnakaba ehlulekile. Sekukhona inhlamba ayikhulumileyo ngoba into ibotshelwayo yikuthethisa umongameli. Kule nto enzela yona nkomo akula kuthethisa lapho. Ngumuntu osayo laye osola olezinto yakhe ngayo umongameli esola inguwo eceleni kwakhe nxa umuntu we-opposition akwaziwa. So uyabe ekhuluma umbono wakhe kodwa ukuthi nxa esebotshwa obotshwayo ngothethisileyo kumele sikwehlukanise khonapho engxela obambophayo kulokunye angakukhulumiyo enxa wathethisa kodwa sokungazwakala kuhle nxa esesiyafika ekhoti nxa yenalacala athethisana wafika bamkhulule ekhoti wabaqala nxa umuntu wenzendalo.
Ngokutsho kwamagqwetha iyo inhlamba yena leyo eyakhulunywayo yokuthi umnankagwa uyehluleka, njalo sesike sakubona kwabanye abantu babagawule ngoba kayisuye owakuqala lo, sebebaninga sebebotshiwe betheswa amacala afanayo nxa beyabe bethe basola okwenzakala elizweni basola umnankagwa ukuthi uyehluleka, baninga sebebotshiwe phezu kwalokho.
Kodwa nkomo ngithanda ukuthi ngithi ngilethe lokho ngibonile ngesikhathi sokhankaso lapha i-opposition ibithi nxa i-addressa noma ngaphi bebephuma langaphi lakumabonakude bebephuma bekhuluma besithi umnankagwa sehlulekile ukuthi iZANU-PF yehlulekile lapha kodwa zange mbona umuntu obotshwayo.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU-PF. Abalimi bakhuthaza ukuba baqhubekele phambili ngokuphendula insimu, ukugebha amagodi lokunye, kodwa bengaqali ukuhlanyela. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi izulu lingakaqali ukuna, njalo abanye abalimi sebelahla ithemba njengoba izifuyo zingasela manzi lamadlelo. I-Studio 7 ikhuluma lomqondisi wenhlanganiso ye-Agritech Samathebelele North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Okokuqala kuyinzama ukuthi nxa kuthiwa ngumnyaka obe elimini kumbe le minye nje iminyaka kuyenzakala ukuthi ngokuguquka kwesimo somkhathi siphuze ukuthola izinto. Khathesi abantu abaningi sebethe besithi yindlala kodwa kulihlu lethu sikukhangela ngokuthi khona izulu seliphuzile ukuqala esiyakuthi ngesilungu i-late start to the season. Izulu liyalikwenza ukuthi liqalise libuye likhambe lithi selisiyavuya kwesinye isikhathi sibe sesithi hayi lapha kube yi-fall start, but khathesi i-late start liphuzile ukuqalisa ukunezulu. Ubuzima bakhona nje ukuthi liphuza nje ukuqalisa indawo eziningi ezinjengabotsholotsho, onkayi, olusane omango ulilima ngapha kusiye eGwanda bavame ukuthi basizwa lizulu lokuqala lilona litiwa lihle ligeleze lingene emadamu kulamachili izifuyo zibe sezithola ukunatha. Pho ngenxa yokuthi akwenzakalanga lokho abalimi indawo eziningi baphakathi woduwo lokunathisa izifuyo osokudinga ukuthi sigebhe emifuleni lapha sizikele sizinathise inkomo sizikhelelele sizinathise. Kudinga njalo ukuthi lapho esiyabe silomunye wethu lomgodi singedisane laye ukuthi kuponjwe amanzi okuthi izifiyo zethu zithole ukunatha. Emadlini lapha akusela lutho, kungasela lutho nje emadlelweni. Sokudinga ukuthi abalimi aluka kuvuma sithenge utshani, sithenge ukudla kwemavinkilini lokhu okwezifuyo sibe sizipha nje mbijana ama 2 kg 3 kg nenkomo ukuthi ziphile kuze kuyefika isikhathi ezulu likhalisa ukuna. Sibe sesikhulekele ukuthi liphethe libuyile singakadluli o 20 December khona palile selisewuke.
Abanye ngabathi bona ku singaqala na ukuthi silime izulu bese lisithola phambili laphana.
Okunye ndinga ngokuchasise ukuthi nxa liphuza ukuqalisa so izulu okwenzakalayo ukuthi siba lesikhathi esifitshane esokulima sivuthise isilimo. Ngakho kuyabe kufuna ukuthi kuyabe kufuna ukuthi khona-ke nxa singaqalisa ukulungiselela kathesi ukudebha amagodi lokhu esikukhuthaza ukuphendula laba abafuna ukuthi basebenzise inkabi lokhu esikukhuthaza. Kodwa-ke ukuhlanyela asimeni sihlanyele sekulezithengiselo eziqinileyo ukuthi laloba yishiphi isikhathi kade izulu lingani.
Lo ngumqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agritex eMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni. Impi phakathi kwe-Israel lebutho leHamas lafaka kuluhlu lwamaqembu amalwecatsha adlulisa amalawulo ama-terrorist iMelika iqhubekela phambili iqina. Kule mibiko ethi unina omeli wePalestine eZimbabwe, umnumzana Almasiri, ubulewe ekubhonjweni kwelinye lamadolobho eGaza yi-Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu.
Okwenzakala ePalestine kuyinto ebuhlungu, kuyinto embi kakubukeki. Ukufa kwabantu akukaze kwaba yinto enhle. Lapho kodwa abantu abangavumelani khona kuyakhuthaza ukuthi abantu bahlale phansi bexoxisane. Kodwa indlela abantu asebesifa ngayo, ngoba hanti kathesi ubuza ngomama lo. Mina ngithanda ukuthi sikhangele anyone nje ngoba wonke umuntu ulelungelo lokuphila. So okwenzakala ePalestine kuyadanisa.
Ye singabona kusiba lokumiswa kwempi emaduzaneni na.
Yebo, impi ingama emaduzaneni kumbe iqhokeke. Osokuqakathekile ukuthi amazwe angomakhelwane umhlaba wona uphathisa njani ukuthi kube lokuthula. Ngoba uma abantu ababili besilwa kakhulu kwesinye isikhathi belamandla bongu-2 okuyazo kudingakala ngabantu abangaba ngomlandankunzi. So kudingakala ukuthi umhlaba, amazwe omhlaba angatshotshozele kodwa bancedise ukuthi kumiswe okubulawa kwabantu.
Sizwe inhloko ye-United Nations isithi yona kungaba lodubo laphana oluyenelisa ukuthi lungasalungiseki nxa impilo ingaqhubekela phambili, esithi ukutshaya kwe-Israel laphana kungenza ukuthi kube lenzondo enkulu ezatshiya kuqhubekela phambili impi yokuthi ihama iqale nje futhi ngemva kweminyaka. Ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ngoba abantu kuma bethayiwe abaye befele ngemva kwezikhathi bayakhangela ukuthi abantu labana basenza lokho. So njengoba basenza lokho thina senzele. So abantu bayahlala labo ngemva kwesikhathi becabanga ukuphindisela. So mbona ngazathi kokuqakathekile ukuthi into leyi imiswe masinyane ngoba abafele ngabafowabo izihlobo zabo. Labantu nje makhelwane uma siyisizwe siyaphilelana. So uma kuyikuthi abanye bethu babulewe kakululukuthi sikhokukhohlwa ngakho nje khangele eceleni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elela amalungelo oluntu eBhethu likaZulu. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota ama-ballot papers azebe ekhona endaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by-election kusasa azabe lamabizo amalunga alo, njengoba selikhweze e-Supreme Court isicelo sokuphikisa isinqumo se-High Court sokuwavimba ukungena kulolu khetho. Umthethandaba we-High Court unqume usekela isinqumo sozithi ngunobhala jikelelo we-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu esokuthi bonke abaxhotshiswayo edale lephalamende lakumakhansila bengavunyelwa ukuncintisa kukhetho lwakusasa. Abekhomishini ebona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission babika labo besithi sebedinde amaphepha amatsha okuvota
angela mabizo abe triple C axotshiswa ephalamende nguThabangu. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Ekhuluma emhlanganweni awenze le ntatheli izindaba eHarare, isikhulumeli sebandla le-CCC, uMnumzana Promise Mkhwananzi uthe ibandla lakhe likhangelele ukubana abekomishini ebona ngezokhetho eYezek kayisoze ikhiphe amabizo amalunga ebandla lakhe emaphepheni okuvota ama-ballot papers azabe sendaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by elections kusasa. Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo weZek uMnumzana Rodney Kiwa utshele iStudio 7 ukuba nakudala sebedindile ama-ballot papers lawa angasela magama abe-CCC axotshiswa edale lephalamende ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla uMnumzana Sengezo Jabangu. Lanxa isinqumo esethulwe ngumthethandaba owe-High Court izolo sisekele isicelo sikaJabangu sokuvimba amalunga lawa ukuba engancintisi kukhetho lwakusasa lwama-by elections bekungela bizo likaMnumzana Munyaradzi Phibione kufa kutizwi obe ngummeli wemabhukuta fara izolo kodwa namhlanje beselikhona ukutsho ukubana ngasenelisi ukuncintisana loMnumzana Scott sisakuphanya owezano PF. UJabangu sonke isikhathi lesi ubetshela abantu labezindaba ukuthi kwaba liphutha ukufaka igama lika kufa kutizwi kuluhlu lwabaxotshiswayo edale ele National Assembly kodwa isimanga namhlanje ibizo lakhe libonakale selikhitshwa emaphepheni okuvota. Ingcwethi ezibona ngezemithetho yokhetho ezenhlanganiso efana leyeZimbabwe Election Support Network zithi imithetho ithi nxa kube lokuphikiswa kwesinqumo somthethwandaba waphansi owe-High Court njengalokhu kungafakwa isicelo sokuphikisa edale laphezulu ele-Supreme Court yonke into kumele ihle ime andubana idale laphezulu seliphe elaso isinqumo. Abenhlanganiso ekumsebenzi wokufundisa uzulu ngamalungelo abantu kwezokhetho eZimbabwe Election Advocates Trust bona bathi lokhu okwenziwa ngabeZek lohulumende yikwephulwa kwelungelo labantu okungazake kubonakale njalo yikuncindezela abantu beZimbabwe. Ukhetho lwakusasa olwama-by elections lwenziwa ukuze kukhethwe amalunga edale ele National Assembly ethatha izikhundla ezigabeni ezithoba munemunye ezibalisa iMavukuta Fara, Bhinga North, Lopane East, Cowdery Park, Bulawayo South, Lobengula Magwegwe, Bite Bridge West, Nketa, Nempopoma, Mzilikazi, lamakhansela alishumalane. La nxa abe-CCC besithi konke okwenzakalayo elizweni yisihluku esingakaze senzakale emazweni omhlaba njalo yimisebenzi yabezanu PF. Bona ke abezanu PF bahlala bekulandula lokhu besithi kabalani lokwenzakalayo ngokuxotshiswa kwabe-CCC edalele ephalamende lakumakhansili kodwa kuyikudonselana kwamandla okukhokhela i-CCC belwisana bona ngokwabo abe-CCC.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to begin. Was a Friday, my sweetie.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi ogcile kumdumo kamaskandi ozibiza ngokuthi iphothamanzi lakwamathe ephethe idlalade lakhe lakuqala nangu exoxa lontungameli Nkomo owe Studio 7.
Ngithi komthakathi nje ngiStudio 7 yasibekelela lathi mina ngiqhamuka esigodini ngibuya esigodini la ngibuya khona nginokuhlala futhi lana kobulawayo emculweni ngifike khona ngonyaka odlule last year 2022 ngifike emculweni ngikhipha i-album enesihloko esithi Uhlaka enengoma ezimpheni
sishaya kanjalo sebona amandla kwamathe kona bode nakambe kona bado se James ndemshako nabafana iko manje saka saka senga ndemishana ndiramushana wonga masaka pete bomuni kota manje zethu yetiye nyuma kana nakungena mesino singa uthingo mkhondo twenzekani kwa dawa uthula nohlele ngawazi ngaba nekwazi kuti uyayithanda namunjela ndanda ngiyani kata mangale songi shimani makunde basali bangla zonde la kumate swasa kumana umkhulu tsasoko umkhulu sana mandla nje ngoba ukhulisile umntwana wakithi kwamata phela namhlanje ukuthi abantu bekubanga kanani siphelile sibe ngani nambe sabenyuka bafana bekumanda kuni kanja kuna sese ngamatiti phela nami nje kufuna phambi endawo wathi masina kumbe sekhulume lapha nimamshawa ingoma kwase kune kwala nje zimbabwe kwethe kushisha magama kana wethu badza kulandela thina hawo kusikana nangu limazi amlandela ngumgijima abalina mazono shema kumhlangana kunifana kulo mhlaba njeni ngane zami ngibona ngixhumaxhuma amathelevishini ngezabi anabeku yekelakhekhe ntobi komela komazi khona unini ajabula ngabatuya wathi zishinda zikwakho ngumfana ofishane ngabezelani ngonodima umsha wendoda enkulathi esingodobodeni yajabula ufana mkazi ushaba kanenisabuza ngegoba siyambamba siyamsondela thinje ndoda emhlobe othosi ngesabo sigibela ngoba ngisile kuthiwa siyabulana isikhindi sokaliphathe mntoba ntombakujelumthethi mana kusho mina ngisho
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
abantu abafisa ukuxhumana nami noma ukuthenga umculo wami usatholakala kimi kuphela umculo wami uxhumana nami kunombolo ethi yona 0761803166 iphothamanzi uzongithola lapho ngiyaxhumana nawe sixoxe nje umculo wami uwuthole ngendlela ofisa ukuthola ngayo okwamanje ngise-South Africa
abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
abalandeli bomculo nje ngibashiya nokuthi siyabonga nje isapoti abasinikeza yona since siqala ukungena emculweni kuze kufike nje khona manje hhayi abanye basisapoti impela ngothando siyakubonga futhi lokhu siyakujabulela nakhona ukuthi akuhlale kunjalo nabangakabisazi nawo ugcine magcine besazi bagcine besazi ngoba baningi nabo abantu abangakabisazi njalo ne-Studio 7 siyasicela naso ukuthi singenelele siwudlale nje umculo wethu sikhombise abantu ukuthi bakhona abanye abaculi nje bangakini nabo abasafikayo
Sibonge untungamile inkomo osiphe uhlelo Woza Friday. Sizathola njalo nihlelo ngeviki ezayo. Ku Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho lama-by-elections olwenziwa kusasa kanye lokuthi ibandla le-TRPC lithatha amanyathelo bani ukuze lingahlahlekelwa izikhundla lezi njengoba amalunga axotshiswa edale lephalamende esevinjwa ukuncintisa kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.